government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechitatu 9 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303. Vamwe vana mukoti vanoti vakamanikidzwa kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kubva kuhurumende. Nasi nyika zhinji dziri kucherechedza zuva rekurwisa huori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303, zvichitevera kuziviswa kwevamwe vanhu vapfumbamwe vakashaya muHarare mumazuva esvondo rapfuura. Nezuro vanhu makumi manomwe nevatatu 73 vakabatwa nechirwere ichi, uye vose vakabatwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana 140. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevatatu 83 vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevaviri 10,912. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine makumi matanhatu nevaviri 9,062. Vamwe vana mukoti vepachipatara cheStarley Mugabe Central Hospital vanoti havana kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kuhurumende nekuda kwavo, asi kuti vari kumanikidzwa uye kuchechedzirwa kuti vaite izvi. Vana mukoti ava vanoti hurumende yakashandisa nzira yokuvachechedzira pamwe nekuvanyima mihoro yavo yemuna mbudzi pamwe nemari yebonus. Mumwe mumiriri webashandi vechipatara ichi uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Nurses Association vaSamson Gurupira vanoti vanamukoti vari kutumira matsamba ekuvachidzira kuti vanodzingwa mabasa kana vakasashanda mazuva mashanu pasvondo, izvo zviri kuita kuti vakawanda vatye. Studio 7 yakundikana kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Muruvira kuti tinzwe divi rebasi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGurupira.
Chakaitika ndechekuti vana mukoti vazhinji vakanga vasina kufara nedanho rakatorwa negavhumendi kuti vaende kubasa for 5 days. Saka ana mukoti neassociation yeZimbabwe Nurses Association takagara navo pasi takabvumirana kuti isu ngatiratidzei tiregere kuenda tiite anonzi maflexible duties akanga akabvumiranwa negavhumendi nezina paive paina minista vekuzobva vanonzi vaobhadhira mwoyo. Saka nekudaro gavhumendi yakabva yatora danho rekupanisha manesi aya nekuvabvisa mapeiro. Saka ndinokureva kuti vamanesi vazhinji vakadzi uyezve vamwe vakadzi vazhinji vacho vanogara nevana vakachengeta vana vega, uyezve Novemba wese akapfuura vasina kuwana mari. Saka vakange vari desperate vasina kana chekubata kana kuti votangira papi. Saka vakabva vangomanikidzwa kuti vanyore matsamba, uyezve matsamba aya vakanyora vachazvo kumanikizwa nanhasi vanhu vari kutumirwa mameseji vachionerwa kunzi nyora tsamba iyoyo yokumbira rurigiriro iendese kumusoro kuti udzokerwa papapero vakasanyora vasari kubva rapera saka vanhu vari kuchizirwa ndozviri kuitika
saka vangani vanyora kuhurumende izvi vachikumbira rurigiriro
sofa ngati Basali Mugabe about 520 vanyora matsamba vachipe kutanga pakatanga kunyora vanhu matsamba aya vakatanga vachinzi vari kunyora nekuda kwavo but isu zvinoti panangosvika tazongopedza takutokonerwa takunzi munhu wese ngaanyore tsamba asina kunyora haasi kuwana sarari saka ndozvaita kuti vanhu vese vazopedzisira vanyora matsamba asi vanhu vari kungonyunyuta vari kunyora vasinyunyuta havasi kuda kunyora asi vari kunyora nekuda kwekuti havana chokubata uyezve upenyu hwakaoma muzimbabwe ndozvaitaita kuti vazopedzisira vanyora matsamba hakusi kukuda kwavo asi kumanikizwa uyezve nesituation yemuzimbabwe ndoita kuti vanyore matsamba aya nekuti kana chokubata hapana uyezve upenyu hwakaoma
matsamba aya ari kunyorwa achienda kunaani vagurupi
matsamba aya ari kunyorwa achienda kuna permanent secretary asi pekutanga tsamba inonyorwa ichiendeswa kuna chief executive officer but pakuzokumbira ruregerero unongo chikumbira ruregerero uchiti ndakatadza kuteerera oda yakapiwa napermanent secretary yekuteedzera murau wokuuya kubasa mazuva ese nekusiyana nemaflexible duties saka tsamba inenge ichienda kuna ceo but ceo achazotora matsamba achiendesa kuna permanent secretary asi oda tiri kunzwa kuti inenge ine mukuru weministry
pane vati vapindurwa here pane vakanyora matsamba
pindurwa chingori chitororo chengoti unyore tsamba kuti udzoserwe papapero hapana akapindurwa ingori oda yechisimba yekuti munhu ngaanyore tsamba whether you like it or not masondo apeta zina yakanga yahwina court case yaikoti yanga yapa oda yekuti manesi aite maflexible duties uyezve mareasons avanga vapa mutsamba yavo neapplication yavanga vapa vachisungisa ministry of health akaonekwa nedare rehaicourt kuti aikodzera kuti vabaite maflexible duties uyezve vanga vapisa basarari vazosoro basarari asi maonero angu ndikuona kunge hurumende haisida kuda kuratidza kuda kuteerera kotoda asi iyo inatora advantage yekuti manesi anyora tsamba zeapology iyo chete chavacho kuda kungoteerera kotoda
saka kubva vakanyora mwedzi wapera pane vati vatambira here mihoro yavo yange yambomiswa
hapana atatambira vanhu vese vakangotarisira kuti zvichida nekuda kwokunyora matsamba ekumbira regerero pamwe pachasvika payday remuna December pamwe vachabva kupiwa mari dzavo dzemuna November nebhonasi nepeyo muna November because vazhinji vakanga vakangorovha ma2 days chete ndobva vazoona kuti masanga akuendeswa ngaakuvusa papero pavakaona kuti papero havana kutambira vanhu vese vakabva vapanika ndobva vadzokera kubasa uyezve nekuchichidzirwa kuti basa rinogona kupera
avo vange vari sachigaro vesangano revashandi repaSali Mugabe Central Hospital vaSamson Gurupira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekurwisana neuori kana kuti International Anti-Corruption Day. Musi wa 31 Gumiguru 23, sangano reUnited Nations rakatara kuti zuva rekuzivisana nekutaura pamusoro pezvouori richave musi wa9 zvita gore rega rega. Zimbabwe imwe yenyika dzichange dzichicherechedza zuva iri. Komishini yeZimbabwe inorwisa zveuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kucherechedza zuva ranhasi ichifara nebasa rairi kuita. Umwe wemakomishina esangano iri amai Jese Majome vanokurudzira vatori venhau kuti vasangotaura pamusoro pevasungirwa huori asi kuti vaenderere mberi nenyaya yacho kuudza vanhu zvinenge zvabuda mumatare edzimhosva.
Zuva iri zvinoreva kuti izuva rakatarwa nesangano renyika dzepasi rose United Nations rekuti tibatsirane kuti tikutsirane kubvisa dambudziko denda rehuori pasi pose kuti titore matanho ekuti senyika nyika nekuti nyika ndo nhengo dzesangano repasi dzitore matanho ekupedza huori pasi pose zvinobetsera kucherechedza kuzvenyeuka kuti huori hwakaipa uyezve zvinobetsera kuti nyika dzakasiyana siyana dzitsidze kuita zvadzingaite kuti dzitore matanho aya kwete kuti zvingotaurwa chete saka gore negore rinenge rine dingindira raro rinenge richishandiswa kupemberera kana kucherechedza zuva iri isiri gore rino munzi iro igore rekuteresedza nekuzvitsidzira kupedza kwehuri marerano ndingati kurumanzere kana kumhanara kumhanara huori nekurumanzere vanotereseka nevanhu sezvakaita sezimbabwe anticorruption commission nemaposa nekwakarira kuti vanhu ngavadi ngavanyeurire vafumure kana kufumura tikati kuya kufumura huori kuti pachirungu panoshandiswa izwi rekuridza pito ingatikuti ndo kuridza pito kuti huori kuti hoi pavi huori pano nekunyeurira vanozoshandisa mutemo kuti upere
commission yenyu ichacherechedza zuva iri sei
komisheni yedu yemuzimbabwe iri kucherechedza zuva iri nekugamuchirawo dingindira iro riri rezvekupedzesa kwehuori rekunyeurira anonzi mawhistleblowers varidzi vepito vachiridzira huori kuti huori ngaupere asi izvo isusu tine dingindira redu ratinaro zvakare remuzimbabwe hatiri kucherechedza rekuti kana huori hunobereka humwe huori saka tiri kushandisa madingindira ese ari mairi tichikumikidza vashandi vane zvinzvimbo muhurumende mumabhizinesi paimasangano mese machete zvese nezvizvarwa zvakazvimirira pachezvadzo kuti vedwei ngatitidzei ngatizvidzei pito yekunyeurira vaferefeti kuti panopaita huori pito tinogona kuiridza ichidaidzira chaizvo asi tinogona kuiridza zvinyoronyoro zvekuzovedzera munzeve chaizvo kana tisingadi kutisisikani uyezve nedingindira rechipiri iro rekuti rinodyidzana nerekutanga nekuti riri kutaura kuti huori unoramba uchingobereka humwe huori saka tikasaridza pito idzodzidzi zvinoramba zvichingotibika zvichititya saka tiri kuzivisa tiri kushandisa mikana yakawanda kuti tishambadze cherechedzo iyi kuti vanhu vanyatsofungewo zvakadzama vange vachipinda munyaya yekupedza huori tichikurukura nezvematanhu ari kutorwawo neanticorruption commission kuti zimbabwe izenge iri nyika inenge isisina huori tingati kamwe gore ra2013 zvichisvika isisina huori ine vanhu vanorambisisa huori wopachezvavo vese tinocherechedza tichiti zovera hasiro zuva rega nekuti huori hauperi mangwana hauperi nhasi hauperi nezuva iro riri chete asi izuva rekuzvitsidza nekuzvipira pakare kuti tirambe tichitora matanhu zuva nezuva egore rese kuti tipedze huori munyika yezimbabwe huori hwatiri kusunga nyika yedu neupfumi hwayo nebudiriro mbira dzakondo
munoti kuvanhu vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoferefeta nyaya dzeuori ichikonzera kusungwa kwevanhu asi hakuna kwazvinoenda havapedzisiri vaenda mumajeri munoti kuna vanhu vari kutaura izvi
vanenge vasina kunzwawo nekuziva nezve vanhu vari mumajeri nhasi pari zvino vakatoenda neya yeuori vanhu ndoona vanhu veruzhinji vanofunga kuti kana munhu akapinda mudare redzimota nhasi anzi asungwa ane nyaya yeuori mapepa nhawo akasataura kuti nyaya yake yakambasamba yapakati chazodi vanotofunga kuti zvapera asi zvinenge zvichitongoendera mberi mumanhingi chiri munzi chimumatare chinyararire saka hatisi chokwadi kuti hadzinongopera iwoyo nekuti isusu hatisisu tinotonga nyaya dzinotongwa nemajaji nemamagistrate kuti judicial service commission kuva nemaerera emawandiro akaita basa rematare nevekunational prosecuting authority vanochuchisa nyaya dzedu idzi vanenge vainewo dzakawanda vachidaro saka zvinotigona kuti tore nguva mwedzi nyaya dzichingofamba
avo vange vari komishina vezec amai Jese Majome vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Chronicle rine nyaya yomwana wegrade 7 ane makore gumi nemaviri anonzi akatemwa nedombo panzeve yekuruboshe akafa. Mwana uyu Natasha Manunure wekumtapa Mugweru akanga achibva kuchikoro Sandara Primary School achiverenga gadziriro yebvunzo yaaifanira kunyora mangwana acho apo akatemwa nedombo guru nemunhu anonzi ane chirwere chepfungwa. Mukroniko mekare mune nyaya yevarwere vepfungwa vechipatara chemulondolozi Mental Institution muBulawayo vaendesa gurukota rinoona nezveutano vaConstantine Chiwenga kumatare edzimhosva vachiti vakarapiwa vakapora zvekuti hapana chikonzero chekuti varambe vachichengetwa muchipatara ichi mushure memakore masere. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukase vashamarari vestudio 7 ndiye mudzura pamberemba. Ndoda kutaura pamusoro peuyo Thokozani Kupe neuyo anozviti Munzura. Munzura uyu ndoda kutamba nenjere dzedu manje vakuona kuti Zimbabwe ndeyavo zvaanoita izvi. Vanoda tizvoti vari kushandiswa nezanupf vakuramba vachitijairira mana kavakateeranga vasiyana nekatsika kavo yako.
Makadiko vashamarari vestudio 7 mose mose handingakudomine mazita mose. Tiri kuzviona zviri kuitwa namunangagwa chokwadi. Haiwo kurwadziwa here nekuputswa kuri kuita vadzimba dzevanhu chokwadi kudaro. Zvakangooma hazvo munangagwa kutendera makanzuro ake kuti anoputsira vanhu dzimba vanhu vachichema nguva ino yekunaya kudai. Hangahwetsitse mani munangagwa. Hazvarwadza izvo. Vana vadiki nevabereki vachichemera dzimba dzavo kudaro zvinhu zvabudiswa panze mvura ichinaya.
Mamukasei ana Jonga ratanoka Rwandi. Ndinoda kungotaura hangu pamusoro penyika yangu, nyika yeZimbabwe. Ndiripo ndodzitendai ndiri paCape Town. Tingataure zvimwe tingafadzane. Varume ZANUPF aizombobvi kana tikataura kana tikadii. Taedza zvese. They are based nenyaya yehondo chete kungori takarwa hondo. As long as Zimbabwe musina kuitika hondo, ZANUPF haivende tichakuwara. Nyika yekuti 50% yevanhu vari kunze kwenyika, 50% yevanhu vari kuraramiswa nevanhu vari kunze kwenyika. Vanoti hanzi zvinhu ngazvirekere kukwira uye hurumende yacho ndiyo ndakakwidza matoket yokwidza dizi. Saka zvairida kuti isakwira zvacho zvii. Tingangotaura zvedasi ZANUPF nyangwe tikadii nyangwe tikadii hakuna. Kanzwa vati takarwa hondo hatisarute munhu asina kurwa hondo musapota achadzokera kumashure. Saka kutongojoina ndoti bhitsi chete kutongoita kuti zvinake takajoina.
Pastudio 7 makadiko vashamarari vedu. Kupe Mudzura komichi ZANU yamunoda kuita makwikwi nayo iyi muchidzinga makanzela emdc muchiinda kuzanu muchinyengerana nezanu. ZANU haina kunaka. Tiva kukubudzana. ZANU yakaipa Kupe. ZANU yakapfekedza mudhala wetu dhirezi akabatigwa paairport. Vana vapera kumatebeleland shuwa iwo neshuwa kuti ndiyo aunoti kwati kwati nayo. Vana Mujuru nhasi varipi? Vana Jonathan Moyo varipi? Vaizvidza tisu varidzi veZANU. Unoti vana Mugabe vaihofa vakaramba kuiswa kuHeroes Acre. Vakafa vakaramba kuenda kuHeroes vana Mugabe vaidiwa varidzi vayo ZANU. Nemuhenyu regadzi vezhiri mazai hana mutotoko. Siyana nazvo zvauri kuita izvi. Vanhu vauri kudzinga vakasarudziwa nevanhu kavo. Iwo waivapo wakadii kusarudziwa?
Makasimba here? Makasimba here? Isini tiri nani? Ini ndinoitwa Mike and bless me. Tarisai zviri kuitika wana muZimbabwe izvi hatichazvinzwisisa kuti zviri kufamba sei. Because mukuona kuti imba dzevanhu zviri kupwanywa hatichazondiwo kutonga nyika kwacho here? Tavachibvunzwa ndokutonga nyika kwacho here? Ndozvatakasarudzira kunzi ED chichonzi ED. Saka ndozvatakasarudzira ED kuti apwanye dzimba dzavanhu apa vana vanenge vakagara panze mvura ichinaya.
Moita batakara sema ne kuumba zana mbuya ne handa ameno chiru zicha ninga chita chipukanya zima zivana chine msore rezo zwa ninga chiti alicha zinzu isime uru zirugu famba sezi zirugu inane kupi saka takasaru zire president wacha kuna president ili chini ya kada takasaru zire president uti agaya atarise kutinyika ndi papara kuhi pasuku famba zwa kanaka patase za haku ita kunewano so wano waruku kuwara ne mfuwa waruku ufane mfuro iyo so mfura yukuna ya zimbabu upanya zimbabu zivana chine msore zino please tokumbira wako tipa gadri iskwe
Masuna sisi wachamara studio seven, andre pano rangu pade bena pondozi chirando gono, ya ini ndodongo taura rangu mamiri la katizi ni Zimbabwe kuti, wano ano taura jinsi wasenga zaidi sisi, wasenga zo practice by example, akano wa minister of health wano zvachiwenga wachita kuchi na muna ndora apuka kunze kwe Zimbabwe, but iwo tiri kunzi kuti waburuka kuti uchaina why? Wana wa Zimbabwe accept that why? Wana wa Zimbabwe ngatishinu tirikutambiswa bhora risina mweya muzvipatara yango sara midhuri isina chinhu mukati ndo zvasara muzvipatara but isusu tinoti tinonga tichisafa saka wana wa Zimbabwe ngatione ngatishinu
pamusoroi indinoitwa mai swanda iri kunzvimbo yekumidlands Asi nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvaoma vedu wee ngatiwanzei munamato pamusoro penyika yedu ino mamiriro aaita anorwadza ekuti kwakatanga hondo yekuchimanimani pakangopinda utongi hunyuwani tikati tazviona katanga kupinda mabhazi achitsva vanhu vachitsvira mukati tikati tazviona iye zvino takusangana nevana vadiki vari kuuraya vabereki vamwe vachiuraya vana vachibika mumapoto zvatisati tamboona makuna kuna vedu wee mabhemba midlensi kubayiwa vana mapanga zvinhu zviri kuitika zviri kutyisa nyangwe vakuru vedu vakudhara vanambosangana nehondo dzakadai dei zvazvichiita mwari vapindira paita utongi hunyuwani pamwari anganzwisisa nekuti utongi huripo hunenge hwarambwa namwari nekuti hasati ambozviona zvinhu zvaitika muno muzimbabwe hatina mbozviona zviri kugwadzisa mwoyo vedu wee tiri kusangana namakunakuna mukati menyika yezimbabwe tagwadziwa tarwadziswa ii mwari dei vapindira hatiwanzei munamato vedu wee
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro United Kingdom yakatangiza kubaya vanhu mushonga wenhomba kana kuti vaccine yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. America iri kuongorora mushonga uyu usati wabvumidzwa kuti ushandiswe asi zvinotarisirwa kuti mvumo yekushandisa mushonga uyu muAmerica ichauya mumazuva mashoma ari kutevera. Tabata Dr. Simbiso Ranga kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu munyaya yemishonga iyi.
Vahonde ndinoona zvaitwa neBritain iri kutanga kwemavaccination acharamba achienderera mberi. Tiri kutarisira kuti kuno kuAmerica likely muno muna December. Vachange vakutanga vakuita mavaccine. I think chinhu chakanaka for pasi rese kuti mavaccine taawana nenguva shoma achaita kuti vanhu vakwanise kuita immunity kuchirwere checovid-19. Zvinokwanisa kuti tichidzokera kuoperata normally probably by the end of the year muna 2021.
Mutsauko wacho uri papi kuti dzimwe nyika dzitange kuita izvi America isati yatangidza?
Musiano uri pakuti ma process countries they co-approve my vaccine. We Britain running waiter an abbreviated version can as a manisa manisa nyadze ku regulation kuona kuti afamba ma processes ya tinoti bureaucratic process ya saka ma vaccine yese anobudiswa anotedzera a certain process saka nenyaya yekuti chirwere che COVID-19 chaparadza vanhu vakawanda pasi rese ma governments all over the world akatsvaga mawei zekutaya kuti vakwanise kuti once vaccine yawanikwa ikwanise kupuwa kuvanhu nekukurumidza saka tinoona kuti vekuUnited Kingdom ndo vatanga asi vekuno kuAmerica vana FDA veFood and Drug Administration vari kuteverawo this week kumake a decision kuti it should it be given to people once that's done tete kuti asarine nguva shoma shoma vanenge vava kutotiwo inonzi emergency use authorization iitwe kuno kuAmerica.
Vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa pamusoro pechikwata chichavabatsira munyaya dzezveutano. Munofungei nevasarorwa ava?
Ndinofunga vahwande ndezvekuti vaBiden vanyatsa kubaya dede nemukanwa pakuti ivo vasarudza vanhu vanonzwisisa nezveutano vakaita sana Becerra vakanominatwa kuti vavewo Health and Human Services Secretary, munhu anonzwisisa nezvenyaya dzeAffordable Care Act munomo dzatinoziva kuti dzaziri kuenda back and forth kumacourt. Saka vaBecerra ndo vamwe vanga vari kutungamira maattorney generals emastates anga ari kudefenda Affordable Care Act. Saka vanotarisirwa kuti vanonzwisisa zviri kuitika muhealth care munomo America. Kwozouyawo masejo general vaMurphy, Dr. Murphy, munhu anga ari Surgeon General nguva yavaObama. Saka vazhinji vavaisa pakuti valead team yekuita zvehealth neCOVID-19. Vanhu vanonzwisisa zviri kuitika and vanhu vari focused vachameka sure kuti science dzatevedzerwa.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vanoshandira mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica vari parunhare neStudio 7.
James Chimombe nekambo kake Jemedza sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303 vamwe vanamukoti vanoti vakamanikidzwa kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kubva kuhurumende nhasi nyika zhinji dziri kucherechedza zuva rekurwisa uori tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.